Maika bakawa zulu ne mvunzo wenyu, wongu tiri kutarisira mukuru weirani, president weirani, kushanyira nyika yedu ino yeZimbabwe, musi wa 13 July. Apo vachashanya kuno kuzovandudza ukama hwakadzika hwagara huripo pakati peZimbabwe neIrani, kuti tihutore tiise kune rimwe mhando yepamusoro.
Kudyidzana uku kwakatanga rini chaizvo vamugejo?
Sezvamunoziva, Zimbabwe neIrani yakatanga ukama hwayo kubva mugore ra1983. Ndiro gore ratakaisa pachirungu tingati establish diplomatic relations pakati penyika mbiri idzi. Saka kuhidzana kubva gore rero pange kuchingoramba kuchingenda kuchienderera mberi.
Saka nyika mbiri idzi dzinodyidzana panyaya dzei chaidzo?
Tinonyanya kudyidzana nenyika iyi yeIrani mune zvemigodhi, mune zveutano, mune zvekurima. Saka tinotarisira kuti kuuya kwemukuru weIrani kushanya kuno kuZimbabwe kuchatora ukama hwedu kuhuindisa pachidanho chepamusoro-soro, sezvo tagara tichidyidzana zvakanaka fani nenyika iyi.